This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo ndira 31 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa 15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara bonus kuvarairidzi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa. Hurumende inomisa kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo.
Tsvagurudzo dzatakaitawo tichibvunzurudzawo vakambohwiwa nedambudziko iri. Vari kutaura ivo kuti hurumende ndiyo yakanyanyoita kuti dambudziko iri rivapo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC, tichikudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa 15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara mabonus kuvarairidzi. Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kana hurumende yakatadza kuvapa mari dzavo dzavakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, nengo dzavo dzinenge dzoramwa mabasa kubva musi wa 26 kukadzi. Nekuda kwekushayikwa kwemari, hurumende haisati yazivisa kuti ichapa riini vashandi vayo mari dzemabhonasi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Kana vachinge vakumbikana kutipa mabhonasi pamusi wa 15 February, vadzidzisi vari mumaruwa emuZimbabwe vakatsiruma kutitironga kuti musi wa 26 February tine chayatiri kuti bhonasi chatidhawuni pachirungu kuti zvikoro zvose zvichavhara. Ese kune makritical services anodiwa nenyika ino anopiwa nevanhu vanoshandira hurumende. Tichange kutsvina kusvika hurumende yakwanisa kuzadzikisa zvayakamisa vashandi vayo kuti ichange ichivapa bhonasi. Saka ndo mamiriro azvo akaita izvozviri mumiti yekutenderera nyika yese tirikusangana nevanhu tovazivisa kuti ndo gwara ratakutora kune vamwe vatatisati taona. Asi tirikufara nerukudziro rwurikuitwa nyaya iyi nevazhinji vatinoshanda navo muhurumende.
Saka danho iri muri kuritora muri sesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe moga here kana kuti muri kushanda nemamwe masangano evashandi vehurumende?
Danho iri takaritanga iriRural Teachers Union of Zimbabwe, asi takakoka vamwe vose vanomiririra vashandi vanoshandira muhurumende. Takanyora magwaro nevakasiyana-siyana nekumadoctors nekumanurses. Takanyora zvakare kune vamwe vari kuvadzidzisi vanosanganisira vefidhizeti vezimsa nevamwe vetiuzeti. Iko zvino kutaura kwatiriita tirikuwanawo rutsigiro kune vamwe vabvuma kunyanya vanoshandira vari kuagrikaucha. Vamwe vakati vanokwanisa kubatana nesu, vari kuheuti vamwe vakati vanokwanisa kubatana nesu, asi tiri nedambudziko nevamwe vakuratidza kuti vauda kuisa simba ravo rakanyanya pakurwisira kuti dai taramba tiri isitoga tinonzi takamiririra vashandi pane kuti vamiririre vashandi vacho. Saka ndo patinongoita dambudziko, asi tikuramba tichingoedza kukoka vakawanda kuti tinge tichibata pamwe chete kuti zuva iri rivarigeri rizobudirira.
Asi ka hurumende yakatozivisa kare kuti inogona kukundikana kukupai mari?
Hurumende haigoni kuti ikundikane kutipa mari nenyaya yekuti hurumende inoratidza kuti mari inayo. Zvatiri kungokumbira isu kwavari ndizvo kuti wane guna kungo tikita mbija na murara miro wavo umoleo mati ya kwa mtoro.
Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaobet Masaraure vari parunare ne Studio 7 vari muHarare. Nengo yesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vanoti hurumende haifanirwe kuzvichenura munyaya yekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nevemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo. Vakumalo vanoti hurumende ndiyo muparanzvongo sezvo iriyo yakatanga kubvumidza kuti vanhu ava vatore masimba aya kubva kumakanzuru. Hurumende inonzi yakazivisa svondo rapera kuti yamisa kutengeswa kwemastendi nevanhu vasiri makanzuru echiti danho rekugadzirwa kwemastendi kana kuti kuseviswa rave pasi peboka reUrban Development Corporation. Ngatinzwe hurukuru yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi.
Chagurudzo dzatakaitawo tichibvunzurudzawo vakambohwiwa nedambudziko iri. Vari kutaura ivo kuti hurumende ndiyo yakanyanyoita kuti dambudziko iri rivapo, nokuti inzo first place ndo yaifanirwa kunge ichigadzirisa nyaya dzekupa mastend nepekugara kuvanhu. Asi iyo mushure mekunge yazvitadza yakazokwanisawo kuzodhonzawo maland developers nekupawo kumacooperatives. Izvo zvakazoita kuti munyika mupedzisire mane maland barons nevamwewo vaiita zvinhu zviri pamutemo. Asi dai hurumende inge yaita zvinhu zvayo zvakanaka, isina kuzosvika pakuhaijekwawo nemaprivate players.
Saka imi kurudziro yenyu iri pakuti chii apa?
Kurudziro yedu isusu tiri kuti dai hurumende yaregera iyo kunongedzera vamwe kuti ndo vane mhosva, yabvumawo iyo kuti iri part of the problem, then yachiita kuti ichigadzirisa dambudziko iroro nekudaidza stakeholders ose ane chekuita nenyaya yehousing delivery. Votigara pasi voti buda neframework iri clear in terms of housing policy muZimbabwe, nekuti zvekungobhana munhu but pasina framework iri clear, even local authorities kana iyo UDCOP yacho inogona kungouya ikangozvitadza kana kuti zvikatoita wese. Nekuti takaona kusitungiza gore rakapera UDCOP yakauya but hapana zvayakakwanisa kutibatsira nazvo.
Tiri kuona nyaya dzekuramba hurumende ichiputsa dzimba dzinenge dziri kutowanda. Imiwo sevagari muri kutambira sei danho iri?
Ya, isusu sevagari ziri kutisungurudza zvakanyanya, nekuti zvinoratidza zvikuru kuti hurumende yakundikana panyaya yekupa vanhu pekugara. Tikatarisa senyaya yakaitika kuAirport Road, tinoona kuti vanhu ava vane matsamba, vane mapepa akasainwa neCivil Aviation Authority, akasainwa naPA weHarare Metropolitan Province naAlfred Tome, nevanoona nechekuita nezvekupiwa kwedzimba. Vane mapepa ekanzuru yeCity of Harare, asi vanhu ava izvozvi vari kutonaiwa. Senika yevamwe iri kutoora iri panze, vana vasina mhosva yavakapara vasina zvavanoziva, vose vari kusungurudzwa izvozvi. Saka zvinotisungurudza chose sevagari zviri kuitwa izvi.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari parunare neStudio 7 vari kuchitungwiza. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti hurumende yakatora danho rakanaka chose rekuwanira nyika mari yekutenga chibage kubva kunze, asi inoti mari zhinji ichaperera mukutakurwa kwechibage ichi kupinzwa munyika. Izvo zvinozosiya vanhu vanofanira kunge vachiwana chikafu vaine mari shoma. Reverend Forbes Matonga vanoti nyika dzaisimbobatsira Zimbabwe nechikafu dziri pedyo dzakaita seZambia neSouth Africa dzakamira kutengesa chibage sezvo dunhu rekuchamhembe kweAfrica ratarisana nenzara inotyisa. Hurumende yakawana mari inoita mazana 200 emamiriyoni emadhora yekuti ikwanise kutenga chibage kunyika dzakaita seBrazil. Ngatinzwei hurukuro yataita naReverend Matonga.
Tinoona kuti netsei ndechekuti tinoona sekunge chibage chacho chichadhura nepamusana piri kuti muregioni medu hachimo. Saka kare maiti mukatenda kuZambia, mukatenda kana kuSouth Africa, kureva kuti mutengo unoti derere uchizoisa zvinhu zvakadai netransport. saka tirikuona sekunge isingazokwane nekuti logistics dzekutsvaga kune chikafu chacho kuti chiuye zvichaita zvichinje mari iyoyo inoperera maybe mukuunza chikafu chacho ndikuchitenga
ndekupi kwatingatarisira chibage chingawanikwa nemutengo uri nani nemari yawanikwai
kwakutenda kune nyika dzakaita sana Brazil because South Africa pachayo yatone inenge yakuti yatone deficiency yakutotsvagawo kuti itenge saka ndadaro kuti mari yakawanda inoperera manje nekuchiunza chikafu chacho transportation saka unozoona kuti panzvimbo yekuti munhu ane nzara ndiye abenefiti makambanies anoimporta chibage chacho neanotransporta ndo anowana the greater share yemari ino saka nekuda kwekushaika kwachakaita muregion imari inoita kunge yakawanda asi munozoona kuti inoperera zhinji yacho nekungo chibage chacho chaunzwa here chechipiri tiri kutaura nenzara yegore rakapera yesizon ya2014-2015 nekuti chikafu chingada chakakohwa mwaka iwoyo ndosingada changa chiri kudyiwa kusvika muna July chegore rine richozotangawo kubva munana June July zvichienda mberi saka zviri kureva kuti tatova munzara nekuda kwechikafu chatisina kuwana mugore rapera nzara yegore rineri haisati yatotangwa
panga paine nguva yekuti Zimbabwe yairamba kupinzwa kwechibage chechinonzi GMO munyika danho iri richiri kutorwa here nekuti ainzwa vaiti ngaupinde huru hupfu
tinodaira kuti vachiri nepozishen iyoyo nekuti raitarisirwa kuti rinochengetedza mbeu dzedu vanorima mbeu vakadai sana sitco nekuti isusu tanga taakuzikanwa zvakanyanya nekugadzira mbeu yatinotengeserawo mudunhu redu rinei
vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare nestudio 7 vari kunyadhiri kwamutoko yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukuru wesangano reReal Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots muzvare Beatrice Savadye tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 muzvare Savadye
Thank you, Blessing.
No, pane mutongo wakaturwa nedare repamusorosoro reconstitutional court uyo wekuti vana havafaniri kunge vachiroorwa kana kuroora vasati vasvika makore iwo anoita 18 kana kuti gumi nemasere mungatiudze kuti maa muchishanda sei nevasikana vakaendesa nyaya yekudara
tinotenda isu seorganization yeRoots tiri kushanda muZimbabwe kukurudzira nyaya yekuti vanasikana vasarodze vasati vasvika pamakore e18 saka tine kampeni yedu yanga tichiita inonzi Not Right for Marriage since 2014 iyo tanga tichishanda nevamwe vakasiyana-siyana mapartners vana Ministry of Women Affairs zvichidaro uyezve tichishanda nevasikana vacho vaivo vanonyanyoapfekwa nedambudziko iri vasikana vaviri ava Rumimbo Topodzi naLoveness Muzuru vasikana vari vatinoti maambasada kumaprograms edu echild marriage tinoenda navo maruwa vachikurukura nevamwe vasikana pamusoro pezvakaitira kuroorwa kana kurodzwa vachiri vadiki saka makampeini ambasadas atinoshanda navo saka takazoita hose koche neimwe organization inonzi veritas kuti tichiita this constitutional court case vasikana varivo vanga vachiaplya kuti vachida kuti constitutional court iise order inoti hapana mwana anokwanisa kunge acharoorwa ari pasi pemakore anoita 18 zvaakuda kuti tipira macommunities manje saka urongwa hwedu hwatinawo gore rino ndokuti tichienda maruwa tidzidzise vechikuru vechidiki vana sabhuku vana mambo kuti ndo zvavapo because mutemo hausati izvozvo ruling iyoyo haisati yapararira maruwa kuti vanhu vazoti zvinorevei
tichitarisa kuti muri kuti muri kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana pane dzamuri kunyanyoenda here kana kuti kwatingati ndo kunowanzoroorwa vana vasati vasvika zera tinomboverenga kuti kuna namach central uko kunenge kune nyaya dzakadaro dzakawanda ndedzipi nzvimbo dzamuri kunyanyoda kuti munge muchipinda
ndizvozvo chaizvo kutaura kwawaita Blessing kumashonaland central ndiko kune
kurodzwa kwevana high prevalence ye child marriage muno muZimbabwe 50% plus kumuno muZimbabwe saka imomo tiri mashona lesand so much mune mahomes kwazvinonyanyoitika kwakafanana nekunana ishamba mazoe kunana mbire huko uchiona nzvimbo dziri mining communities nekuya kuneo wanzwa zvifarming kurima nemukurumbira kuti unoona kunyaya dzechild marriage dzakawanda dzinoitika ikoko nenyaya dzemapovert levels kune mahigh povert levels also unoona kuti kunenge kune child marriage yakanyasa ndo nzvimbo dzatiba tanyanya targeta idzodzi mahotspots iwavo kuti isazvakurumidze kupinda muvanhu zvigamuchirike nekukurumidza kuti tipedze dambudziko rekurodzwa kwevana kana vachiri vadiki
ko ivo va kaendesa nyaya iyi kumatare vaasikana vaviri ava vane mamatambudziko avari kusanganawo nawo here avari kuda kana kuti zvimwe zvavari kushuvirira kuti vange vachiita muupenyu hwavo zvakamira sei kwavari
hongu vanosikana ava vane matambudziko avari kusangana nawo tikatarisa saloveness mwana wekuti atori neo level 7 o levels dzake asi haasina mari yekuti ange achienda kana kutertiary education uye awane cheuviri chekuchengeta mhuri yake zvimwezvo na rurimbo mwana wekuti haana kuzokwanisa kunyora olevel nenyaya iyoyo yekurobwa kwaakabva azoita saka ane chishuviro chekudzokera kuchikoro uye ane mwana wake owane makore maviri avari kuda kuti ange achiwanikwa achienda kuti kuchikoro kristu asazotambudzikawo mune ramangwana rake saka ndivo mamwe matambudziko avari kusangana navo vasikana vekuti iye zvino tese tiri kumhanya tipemberera ruling asi vaviri ava economic situation yavo isina kuita zvakanaka
ko vanenge vachida kuvabatsira vanoita sei
vanenge vachida kuvabatsira vakasununguka kutinyorera isu kana kutichaira nhare vanogona kutinyorera paemail address inoti director@youthafrica.net kana kutibata parunhare +263 773 560 811 ko vanenge vachikwanisa kutibata even through our Facebook page yakangonzi Roots vanokwanisa kutibata izvozvo. Thank you, blessing, tinotenda.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano reRu Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots muzvare Beatrice Savage muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa. Nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tokupai nzwisa yekambo ka Toki Vibes.
Toki Vote Nanga uzatikanganwe oh mai tupikande kukanganwe mai mina matoye nyote muzatikanganwe tupi mwanangu tupikande kukanganwe kanganwa mai ndara ba nine manzi vakandisha fa kudumba zvije kuta ba yangwe nikanzinda ba mai vano zvira ba mwana adaro vanondichuvira zvakanaka bai imimi mwai pomborerai bai pasipo ndingadai ndipi toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe bai tupikande kukanganwe bai mina mato yenyu yose musatikanganwe.
Kambo mai kubva kuna Toki Vibes tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara mabhonasi kuvarairidzi kukundikana kwayo varamwa mabasa. Hurumende inomisa kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nevemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Mafulasi Muhlanganya uye.